vaFiristia vachidzokazve akarangarira kuti ndiri mbeu yaAbraham zvakabva zvamushingisa shamga akatarira vaFiristia vachidzokazve ndokurangarira akati aiwa ndaita mbeu yaAbraham zvakabva zvamushingisa nezuro vakauya ndokundibira gore rapera vanga vari pano vakauya ndokundibira nasi vadzokazve asi havatore inhaka yangu zvairi yangu ndoizora nezuro vanga vari pano vakauya ndokundibira gore rapera vanga vari pano vakauya ndokundirwarisa gore rindo vadzoka asi havatore paita zvenhaka yangu zvairi yangu ndoitora inhaka yangu zvairi yangu ndoitora inhaka yangu zvairi yangu ndoitora aiwa ndiri mbeu zvairi yangu ndoitora ndikasairwira vana vanofa nenzara ndikasamiramira panhaka yangu zvandichafa ndichichema asika ndiri mbeu mbeu yaAbrahama inhaka yangu zvairi yangu ndoitora inhaka yangu ndondipa inhaka yaaitozve nhaka yangu nasi uno ndoitora aiwa ndiri mbeu mbeu yaAbrahama nhaka yangu ndinoitora handisi hofori handina kana mhasu asi ndaita mbeu mbeu yaAbrahama mbeu yaAbrahama ichatora masuva vavengi vayo aita nhaka yangu zvairi yangu ndoitora handisi hofori masuru dzacho handina asi ndaita mbeu mbeu yaAbrahama mbeu yaAbrahama tatora masuva vavengi vayo aitozve nhaka yangu zvairi yangu ndoitora inhaka yangu ndonipa inhaka yangu inhaka yangu nditambidze inhaka wakapotswa mvura inhaka yako Jesu wakafa kuti urarame upenyu inhaka yako kubva kuna Genesis Revelation ese inhaka yako asi ukasairwira uchafa uchitsamura I know the land is yours but for it you gotta fight every promised land is yours my brother but for it you gotta fight cause you are the seed of heaven. salvation is yours. Overcoming power is yours. And the rapture is yours. Cause you are the seed of Abraham. For your inheritance, you're gonna get up and fight. Thank you.